That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Tereri, tunosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vachibayiwa nyika yose. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare reSupreme Court muAmerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vakabayiwa nhomba nezuro vashandi vemuzvipatara, vatori venhau pamwe nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti kusvika nenguva dza4 masikati vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vanosvika chiuru nemazana matatu ane gumi nevana kana kuti 1314 vakanga vabayiwa nhomba iyi nyika yose. Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano variwo zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pachine vanhu vakawanda vasati vave kuvimba nenhomba iyi, izvo zviri kuita kuti vari kuzvipira kubayiwa vaite vashoma. Vanoti panofanirwa kuve nedzidziso yakasimba pamusoro penhomba iyi kuitira kuti itambirike nyore.
Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba. Nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects zvakadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira vachimezha kuti iri kushanda here, haisi kukanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka hedu nenyaya yekuti nhomba yatanga kuitwa rollout, ngaiitwe rollout. Maherth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe. Asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndochinhu chikuru. Uyezve idzo dzimwe nhomba dzatatari taoda muZimbabwe dzichandewo tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo pfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba titsvage dzibhesisi panhomba dzese. Asi tokunzira tsuparensi kuti vari kutsvaga sei nhomba idzodzo. Tinofanira kuti tine technical advisory committee yedu yemuZimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanobudira nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezenhomba.
Tanzwa kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda vanhu vanga vachizvipira kubayiwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuke vane ruzivo rwakakwana neinfomeshen yakakwana. Ndaonawo paterevhizhini gweru kuMidlands ndanzwa kuchinziva neseka kuwana vanhu vanotanga kubayiwa nhomba, ndikati ndizozoka. Pazopa mai vati ndakarwara COVID saka ndangozvipipa ndizobayiwa ichisimbewo kuti zvakarora. Ngavape vanhu infomeshen yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechevakaisarudzira. Ndokuti vanhu vatiivanhu nhomba vari kuida asi vari kuda infomeshen nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva gumi. Munenge muchiona here kunge ingava nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobaiwa ototi vanhu vazozvipira.
Nomba zvacho ishoma 200,000 ishoma pama province 10. Tikada kudivida zvakainzana. Zvinoreva kuti 20,000 doses pa province. Vakabaya chaizvo chaizvo kana vane maoutreach team akakwana nemanesi akakwana nemadhokota akakwana ari kubaya. Nomba 20,000 pa province dzinopera ne 1 week, hapana nezviripo. Saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakapfuma kuti rimuka vachiuya kuzobayiwa.
Panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi muri kugutsikanawo here nazvo?
Dzidziso ishoma, hapana madetails arumba. Vanowanda kuzoda kuti kwayakambotsvaka yakashanda zvakadini uyezve yakasarudzirwei muno ichashanda zvakadini. Ane matesti akamboita remunhu asati tambonzwa nezvematsvairo zvakaitwa nemaitaro dzakawanikwa. Saka ndozvinoda kuzikanwa nevanhu izvozvo. Vanhu vanongori nesuspicion. Unongoziva kuti izvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neWorld Health Organization cheEmergency Use Authorization. Ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti isatanga kuita isu maguinea pig here. Hurumende inofanira kupindura ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambogurukotaro zveutano Dr. Henry Madzorera. Vanove zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete ndiye chete akafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe 56 nevatanhatu kana kuti 66 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 30 nezvishanu nemazana masere ane 62 kana kuti 35,862. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana 205 kana kuti 2,205. Vairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vari zvakare mutungamiri wechikwata chevamiriri vevashandi vehurumende cheApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga isati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vhiki rapera ekuti Public Service Commission ichazivisa nezvezuva renhaurirano idzi. Izvo zvinotevera kuita chamuramba mhuru kwemitengo yezvinhu kunyangwe mari dzemihoro dzisiri kuwedzerwa. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi repTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti Apex Council hainyatsomiriri zvido zvavo. Asi vagundani nevamwe vakuru veApex Council vanoti vanomirira zvido zvevashandi vose vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wePTUZ vaJou.
VaMavhima ndo vakataura kuti hurumende neyavanoti Apex Council vachange vaita roadmap yokuona kuti masalaries avarairidzi anoenda kuUS dollars dzavaitambira mugore ya2018 October kuti dzisvike paUS 520 to US 550. Asi 31 January akapfuura pasati pasina zvaitwa. Zvekare iko zvino vaMavhima vari kuda kutaura kuti vasaseta date. Ndozvo vanogara vachitaura. Chechipiri, vaMavhima vanoda kutaura neApex Council. Iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council term of office yayo yakapfuura kare ende vaMavhima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti locus standi. Saka zvinotaurwa navaMavhima zvaangofanira kuti vaMavhima vataure vari vega.
Sei muchidaro Dr. Joe?
Nokuti vanhu vanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vaMavhima vanoita zvakadai.
Ko kana pasina chabuda panhaurirano idzi chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa ndopatazoona kuti apo patenge tava kuda kuvhura zvikoro varairidzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndicho kuti nguva zhinji vamavhima kana Public Service Commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhura ndopainoda kuita sekuti yakuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting methods.
Saka poitwa sei Dr. Joe, vamwe vachiti ngaiviwe, vamwe vachiti ngaisaviwe?
Zvatinoda kungorangaridza vamavhima ndeyekuti social dialogue inofanira kuitike. Kana kuri kuvarairidzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yekuti vataure on behalf of varairidzi. Saka vamavhima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muve neindustrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.
Mutungamiri wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone vanoti vachachinja maitiro ebhizimisi ravo zvichitevera kuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Vemabhazi ava vanoti vava kutakura zvinhu zvinobva kuBotswana zvichienda kuZimbabwe, izvo zviri kuvapa mari yakanaka zvikuru. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Mumwe wevashandi vekuSeedbus Service vafara ichinyama vanoti vakatanga kuita bhizinesi iri mushure mekuona kuti kwanga kusisina vanhu vazhinji vachiri kukwira mabhazi vachinotsvaga chikafu nemimwewo midziyo kuBotswana.
No, the thing is, chakati wa tikwansi yonge itakura wa ndiche kutipaka weni lockdown andijika. Lockdown ya kaita tipaka wasu da movement within the border kuti inu wano anopa kunyika ino wajina unengu inyika. So, isusu chaka chaga wati. Wano wangarrami, sezi kwa wano, wasa tenduru kufamba. Wazi kufamba kwa wano, wangarrami za muruda wa uzimbabu.
Kunyangazo, waisi mbabata marino shika zuru, makumi mashanu, patripi mweche etapu mabaza, achiri kufamba zuane zua. Vachinyama vanoti havazi kuzokanda mapadza pasi nekuti chikuru kuchengetedza makastoma avo, izvo zviri kuitawo kuti vava necheuviri.
Ya mubusiness takamaintaina maclients edu mubusiness, but the problem yatakaita nekuti takaluza maclients akawandisa because vamwe vacho havabelieve in sending, vanobelieva kuti aine nezvinhu zvake achinopa mhuri yake.
Vachinyama vanoti vanoita matripi mana kana mashanu pamwedzi, zvichienderana nekuti business riri sei, uye vachiwana mari inosvika pakati pemakumi maviri nemakumi matatu ezviuru patripi imwe chete. Kana vasiya zvinhu kuZimbabwe, vachinyama vanoti bhazi ravo rinodzoka kuBotswana richikunguruka zvaro riine vanhu vasingasviki gumi avo vanenge vakwanisa kubhadhara gwaro rinoratidza kuti havana COVID-19. Mumwe mutyairi wemabhazi ekwaZikali, vaNelson Musenzeri, vanoti urongwa hwekutakurwa kwezvinhu hwakabatsira zvikuru nekuti vakanga vatarisana nekurasikirwa nebasa. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kufadzwa neurongwa hwekutakurwa kwezvinhu munguva ino yekuvharwa kwenyika ndemuzvare Gloria Munyoro, avo vanoti vemabhazi ava vavaitira zvakanaka mukuvatakurira chikafu nezvimwe zvinhu zvekupa hama dzavo dziri kuZimbabwe. Muzvare Poshia Muzondo, muvambi wesangano reOZimbozi neBotswana, iro rine donzvo rekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi, vanoti urongwa uhu hwabatsira zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvisina mvumo yekugara munyika iyi.
Vazhinji mapepa hatina, saka unofunga unoita pfungwa mberi dzekuti ndikabudirira kuenda ndinokwanisa here kuzonodzoka, sezvo mitemo yapabhodha nekuda kwecovid yakaoma. Ivo Zimbabwe kwachona pakuchesa futi covid yachona kunoda mari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi wari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vaudza Studio 7 kuti denda iri riri kuparadza mabhizinesi akawanda pasi rose kuburikidza nemitemo yakatarwa inobata COVID-19. Asi vaChitambara vanotiwo dambudziko iri riri kuitawo kuti vamwe vanhu vave nepfungwa itsva dzekuita mabhizinesi anoenderana nenguva ino.
Vanhu vari kukwanisa kunge vachiuya nema solutions anoita kuti ma business anga achiranwa ma online platform iyo ari kusimukira zvakanyanya ma business yayo zvakaita sana e-learning zvakaita sana e-business e-commerce zvasimukira nenyaya yekungoti nema restriction aipona vachikwanisa kuvachipamba vachinotenga zvino vanotenga pama e-commerce platforms tikandoma ma business atirikuona ari kuita zvirinani nguva ino ye COVID-19 nyaya ye digital economy
kubva muna kubvumbi kusvika kutanga kwazviita wegore rakapera Botswana yakanga yakavhara maboda ayo neZimbabwe senzira kudzivirira kupararira kweCOVID-19 asi kubva musi wa1 zviita gore rakapera Botswana yakavhurira veruzhinji maboda kunyange hazvo vazhinji vasiri kukwanisa kufamba nokuda kwematsamba anodiwa anoratidza kuti munhu ana COVID-19 ari kuvadhurira ndakamirira Studio 7 muFrances Town Botswana ndini Shingirai Madondo
tombotarisa zviri munhau nepenyuro yeZBC ine nyaya yekuti hurumende iri kuti iri kushanda nemapoka akasiyana-siyana kusanganisira mabhanga kuitira kutsigira makambani epasi neepakati kubva kumatambudziko anokonzerwa necovid-19 sangano renhau rebulawayo 24 news rine nyaya inoti masangano maviri anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum nerewomen employing Southern Africa ari kuti nyaya dziri kupomerwa mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika Makembo Mohadi dzine chekuita nekusashandika hofisi yavo nemazvo kuburikidza nekuita zvepabonde dziferefetwe zvakadzama tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kwa kwakaitwa motokari dzesangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program muDemocratic Republic of Congo neZuro kwakauraisa mumiriri weItaly munyika iyi vaLuca Atanasio. VaAtanasio vakafa pamwe nechimwe chizvarwa chekuItaly. Kurwiswa uku kwakaitika pedyo neGoma kumabvazuva kweDRC uye zvanga zvisati zvave pachena kuti ndiani ane chekuita nekurwiswa uku. Apo America yaicherechedza kusvika kwemazana mashanu ezviuru zvevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 neZuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafamba vachienda kudivi rechamhembe kwemuzinda weWhite House, uko kwaive kwakashongedzwa nemachira pamwe nemakenduru mazana mashanu aibvira. Parutivi rwemutungamiri wenyika paive nemudzimai wavo amai Jill Biden nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemurume wavo vaDoug Emhoff vakamira murunyararo apo chikwata chemauto eMarine Corps chairidza rwiyo rwechitendero runonzi Amazing Grace. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iko muri Zimbabwe makadikwe sekwese kwamuri aiwa sikwatiro tingonogoma kuupenyu patiya tinokuzama kutsvakurudza kuti zvingava zvinobva papi zvokuti vanhu vana veZimbabwe tinyaya kuzotambura zvakapfurikidza mweya kudai asi kungocherechedza kuti ino maZimbabweni tave neproblemu yekuti politics dzedu hadzipiri politics dzofanira kuva netime politics ivo mapoliticians edu chaivo chaivo anotori nematambudziko ekuti kumuka nokuswera munhu achingori mupolitics ende politics dzacho dzisingaperi apa dziafecta ruzhinji rweZimbabwe dzisingagona kuzobatsira vana venyika hapana chavanenge vachigadzira asi kuti chete kungotungana kubayana bayana kushorana kushorana zvinokonzera kuti mangwana isusu vanhu tine chiti tasimudzira vanhu maoko kana kuti tavhotera vanhu tosara tisina kana chatine chiti mangwana takabata ichi nyika iri kuitenda kumawere hakuna munhu anorarama upenyu kaviri asi kuti tikutowestirwa time mazuva edu ari kufamba ini ndinongofungidzira kuti zvinhu ngazvine time yazvo munhu anenge angoona kuti iwo apa ndachiwa apa umbondo potivopo umwe mukana
makadini vashamarari vestudio 7 zita rangu ndinoitwa Mwasha wacho ndiri paSouth Africa ndiri kuda kungoti nenhamo dzachibaba mukoma soja lavo vazorora zvavo mukoma soja lavo handina zvangu mashoko akawana ndoda kungoti fambai zvakanaka mukomaso jala.
Yeboi more vanhu studio 7. Ini yangu nonzi dashi mazanda kwa Pretoria. Na minuti tunozita like tino approve kuti nyaya dzine zvechokwadi katabva nestudio 7. Na mhenda kuti mamaka vengere vosoja love. Ha kana kutaura nezvake kana kuita sei ya mune mamaka muvenga wewe. Vanhu vese vari kungomenda vaita sei. Vamwe vanhu kutobvuma kuti afa but ini studio 7. Ndima tototemba onawo kuti mukana mazotaura inini vanhu vanototi zvazobuda pastudio 7 ndopokuti chokwadi shuwa shuwa. Haa maratidza zvinga magambusinei zvashoja love shuwa. Isu waita mufanzi wedu chai chai ende makambotaura naye pastudio 7 ndozvimunandikuwadza kuti ah munhu akambotaura naye kubva matrigao kana kuisa naudze kupfa kwake shuwa. Kuvamwe vanozodzidzei vanoda kuti vanzwe zvidzidzo pamusoro peupenyu hwavo Chaos Soldier Love nemabatiro aita. Ndatenda hangu ndemufesi wenyu paSouth Africa customer studio 7 chai chai mutereri mukuru.
Mamugazei mamugazei makadii makadii pa studio 7 vashamarari vose vana mukoma jonga nevateereri venyika yose pasipose. Avo vari kutaura kuti Zimbabwe vanhu veZimbabwe vane matongerwo vanosarudza matongerwo avanoda kuitwa muZimbabwe. Zimbabwe haina rusaruro jekerero kuti munhu anotaura zvaanoda. Imbunyikidzo chete ukangotaura chakati wakutosungwa. Saka Zimbabwe yagara ine udzanyiri kuvanhu. Hapana kuti munhu anotongwa nemhosva yake dzinguva mhosva yake ndeyekunyepa. Munhu anofanira kusununguka kutaura zvaanoda asi ukangotaura zvaunoda wotosungwa. Saka haisi nyika ine udzanyiri hwakadaro. Anosarudza vanhu vanhu vacho akave vasarudza vanodzvanyirirwa musasarudza. Saka haisi nyika iyo. Nyika yeZimbabwe yakatooma ine udzvanyiri usingaiti. Vakuru vacho vakaoma vanongorira chingoma chiti kwangu kwangu kwevamwe havadi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai 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 vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yenhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kweCovid-19 munyika. Zvekare tichange tichirangarira upenyu hwamushakabvu Soldier Love, muimbi weZim Danso akashaya vhiki rapera aine makore 31, 31. Muri eZimbabwe munokwanisa kutitumira mashoko enyu nezvekushaya kwaSoldier Love kana muchitaura nezvenyaya yenhomba yeCovid-19. Musakanganwe, pindai muchirongwa nenguva dza8 manheru ano.
Dare repamusoro-soro reSupreme Court remuAmerica nezuro rakatonga kuti vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vape magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero kune mumwe muchuchisi ari muNew York sedanho rekuferefetwa kwavari kuitwa. Sangano renhau reReuters rinoti vatongi vedare repamusoro-soro iri vakaramba kutambira chikumbiro chavaTrump chekuti vasendeke parutivi mutongo wakapiwa nedare repasi musi wa7 gumi guru gore rapera waiti kambani inoona nezvemafambisirwo emari dzavo yeMazars USA iburitse umbowo waidiwa kumatare. Dare reSupreme Court rine vatongi vapfumbamwe kusanganisira vatatu vakadongwa navaTrump pavaive muhofisi rakambopawo zvakare mutongo waro kamwe chete panyaya iyi muna chikunguru richiramba divi ravaTrump rekuti vakanga vasingakodzeri kuferefetwa nematare sezvo vaive pachigaro. VaTrump vanonzi vakashoropodza mutongo weSupreme Court uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica Tabata mnyura anona na shukubulis kwa mashoko mubatore MGCT mudunu rea Amerika va Andrew Chaponda. Avanoti nyaya va Trump inyaya nga echisika mwane va novose kuti ingu wa chete kuti inzine matareizi mosha ngai uungururwe sejo vasisiri pachigaro.
Nyaya va Trump inyaya tanga chisiva tese kuti ingu wa chete before matareizi mosha ati ngai uungururwe. Nukuti va Trump vile pawaka pinda. Vajitanga hivyo kuti vabuda kuzo kusarutu wa kutika kunewele wa nyika ya Amerika. 2015, vashoma vaitarichira kuti wa Trump vachakwanisa kuita president wa nyika ino. Even ma Republicans, vepati ya vangari kuwa bata, vangari munu ainzi abadwe kuti ane zvakawanda zvainazvo. Nukwanisa kukanganisa mapolitika wa kariya, ya wana wakawanda. Saka wa Trump vazopinda, paka ita nyaza kasiya na siyana, zaida kutongwa. Pati hivyo semunanga president wa nyika, wakwanisa kushanza shigaru chavu kuti matarezi mosha asa bati bati nyai kushika parizu ino vapa dosa kanyai ya tangarakani.
Munoona ichisiya papi la Trump tichiona kuti munhu anga achirwisa kwazvo kuti nyaya dzake dzeupfumi hwake dzisaburiswa pachena.
Va Trump ndiri muzvina business ane mukurumbira paspace asati apinda munyaya dzepolitics vanhu vaingofungidzira kuti muzvina business uyu anenge asiri akati swada swada. Anenge akafanya vanhu zvekupisha kwedu kuno kuti vanenge vanoita zvinhu zvekukorrupt corrupt. Saka nyaya idzi dzakazobuda tinoziva angari gwita rake anonzi Michael Cohen. Gwita ravatirangu iri Michael Cohen akatoenda kumatarezi mhosva kunotongwa pamusoro pevhara muromo yaanoti iye akabhadharira vatrump pamusikana wanga vainaye uchida kuti aite inonzi vhara muromo nguva yemaelections. Musikana uyu ainzi Stormy Daniels. Pakaita nyaya yevhara muromo yaifanira kunge yakadiscloswa kunzi vatrump vabhadhara munhu mari kuti asataure kuti vatrump naiye semunhu ari mudzimai zvaizovanyatsisa. Saka uyu Michael Cohen navatrump vagara pasi according to Michael Cohen akati Cohen uchibhadhara mari vhara muromo kuti musikana uyu asataure pamusoro pekudana kwavaita kukwidzeranapo kumaelection. Saka patasvika majinasa tinoziva Trump haisiri president. Supreme Court yakatabizwa nyaya iyi nemadare epasi kuti vaiongorore kuti magwaro avatrump ematax returns avo avanoita haana here humbo hwekuti vatrump vasungirirwe panyaya iyi. Ndopatasvika nawo nekuti Supreme Court yati vatrump imimi munongoriwo munje sevamwe vanhu. Saka hapana chiri secret pamatax return yenyu ngaongororwe nemadare edzimhosva kusanganisirawo vatingati vaya majuri. Bati nyaya ya vatirambu ye zvino pairi maji. Atisi kumunga mangwana kakuona matikite na au ari mapepa na au kana pa social media. Kwete, evati dare, ne majuri, wachaita zvino muchivande.
Tanzwa wa vatirambu wachishoropodza zvakanyanya mutongo uyu. Zvino zvino shandura here?
Zvino zvino shandura. Nokuti vatirambu vakagara makore mana avanga vari mukuru wenyika. Vakadzikisira utongi hwejekerere munyika ino ya Amerika kuda kufanana neZimbabwe. Yekuti Supreme Court hauzive kuti vachataura nyaya senyaya here kana kuti vachapinza matunduro enyika mukati menyaya dzipanzi pedare. Saka vatirambu izvinezvi havaisina masimba vakanga vainawo pavaishanda nababiru ba uyo akapinda akaita zvakanyadzisa nyika ino yese. Saka vatirambu izvinezvi havaisina simba ravainaro vangovangowo zvavo munhu nje anozvifambira kusiya besika mabodyguard avakapiwa kuti chienda inawo kumba pamberi pemadare edzimhosva. Vangofana nawo nemunhu wese. Saka inguva chete before taona kuti nyaya dzavo dzakamira sei.
Tingaonawo here iwo mutongo weSupreme Court uchivhurawo dzimwe nyaya dzingadai dzichibata vatrump.
Kuri nyaya dzikuna na New York dzikuna na Washington State inyaya dzekuti even pavanga vari president ivo havaigona kuzviregerera. Saka mastate akangangu akangomira chete kuti paanongobva pachigaro chapresident vanobva vavadaidza kuti uyai muanse kunyaya dzenyu dzamunadzo dzeuori. Saka nyaya idzo dzakavamirira.
Avanga vari munyora anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMGCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda vari parunhare kuKalamazoo mudunhu reMichigan muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare Supreme Court remuAmerica rinoti vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita michero. Tabatosuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, ive inesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti muswera zvakanaka vateereri.